Vamunangagwa vatora mhiko yekuva mutungamiri wenyika pamhemberero yauya vatungamiri venyika dzemusadhak vatatu chete pane gumi nevatanhatu vari mugungano iri. Vauya vanoti vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa, vaFilipe Nyusi vekuMozambique navaFelix Tshisekedi vekuDRC. Asi sachigaro weSadhak vaJoao Lourenço vekuAngola nasachigaro weSadhak Troika vaHakainde Hichilema havana kuuya kunyangwe vange vakokwa. Vamwe vasina kuuya vakokwa vanosanganisira vatungamiri venyika dzeUganda, Rwanda, Kenya, Nigeria nedzimwe vangotumira vakuru vehurumende dzavo. Vachitaura kekutanga kuruzhinji rweZimbabwe semutungamiri wenyika kubva zvapera sarudzo, vamunangagwa vavimbisa kuzadzikisa zvavakavimbisa.
My new government will deliver on the promises we have made to you. The transformation of the living.
Hurumende yangu ichazadzisa zvose zvayakavimbisa kunyanya kupundutsa upenyu hwevanhu vanogara kumaruwa. Asi hazvirevi kuti vanogara kumadhorobha tichavakanganwa. Zvichemo zvavo tichazvigadzirisa.
Vaenderera mberi vachizvirova dundundu vachiti hurumende yavo yakagona chose mumakore mashanu adarika.
Magetsi tavanawo, hapachina achati nyama yavo ramufriji anenge achireva nhema. Magetsi ariko. The new government shall continue to foster a predictable business environment.
Asi mutauriri webato reCCC vaPromise Mukwananzi vanoti chiitiko chekugadzwa kwavamunangagwa ichi kwanga kuri kutambisa nguva.
Nyika haina kugadzikana ende nyika haingagadzikani nechikonzero chekuti vamunangagwa varipo zvichisimba zvisinei nekusarudzwa nevanhu. Yambiro yedu kuna vamunangagwa ndeyekuti dai vanzwisisa vadzoka kuvanhu pagadziko kuti paitwe sarudzo dzitsva dzakajeka.
Mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vanotiwo kugadzirisa dambudziko reZimbabwe zvinoda kuti paitwe nhaurirano kwete zanondega roitwa navamunangagwa.
Nekuti zvinhu izvi zvinotoda kuti zvitoonesanwa nekuti hazvisi kuzogadziriswa sedii nechete. Hazvisi kuzogadziriswa nekumhanyirira zvinhu, zvichagadziriswa nekugadzirana vanhu vachionesana.
Mumwe wechidiki auyawo kumhemberero idzi ndiKenneth Mukomi wemuHarare uyo ane chivimbo nehurumende yavamunangagwa.
Ndinovimba mashoko apurezidendi kuti anozadzikiswa, asi tinodavira kuti mashoko apurezidendi kuti azadzikiswe nyika yese inofanira kubatira pangu kunyanya mumayuth. So toda kuti purezidendi wabatsikidze kuti eyuth ibatane nyangwe nekusiyana kwemapato atinosapota.
Mumwe wevanotungamira sangano rinorwira kubviswa kwezvirango zveupfumi zvakatemerwa vamwe vatungamiri vemuZimbabwe reCitizens Against Economic Sanctions muzvare Mandova Mandeju vanoti vane tarisiro yakakura kubva kuna vamunangagwa.
Tikutarisirwa kuti dai vatonzawo kana maindustries maprojects tisiyane nenyaya dzekupinda mumadhiradhuita zvemudhoni zvechichi.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaLazarus Sauti vanoti kunyange hazvo vamunangagwa vagadzwa kuva mutungamiri wenyika zvinogona kusapundutsa nyika yeZimbabwe.
Musarudzo idzi tinoona kuti bato reCCC harina kufara nezvakaitwa neZEC. Saka kunyunyuta kwebato reCCC kunoratidza pachena kuti pamakore mashanu achange achitungamirira President Mnangagwa, zvinhu zvematongerwo enyika zvinenge zvisingasapotwi nemapato ese, ende kusasapotwa uku ndokunoita kuti budiriro yenyika inge yakamira.
Ko kusauya kwevatungamiri vemunyika dzemuAfrica vakawanda pakutora mhiko kwavamunangagwa kunorevei? Tabvunza Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reSouthern African Liaison Office vamunjodzi Mutandiri.
Maripots akaburiswa nemaobserver missions anotaridza kuti vanhu vakawanda vanowirirana navo, zvikuru vatungamiriri vedzimwe nyika dziri muregion nedziri muAfrica nepasi rose, kuti vanoona kuti aiwa apa pakabikwa mbwezhu.
Mhemberero dzekutora mhiko kwavamunangagwa idzi dzaonawo amai Grace Mugabe pamwe chete nevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vari pamabiko aya. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.